Vachitaura pamusangano wevaitano vatatu venhau wekuzeya zviri mubhiri reZimbabwe Media Commission Bill, Mobulawayo, mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, Valoft Dure, vati masangano anomirira vatatu venhau nemamwe anorwira kodzero dzokubudiswa kwenhau kana kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa, vakabuda pachena kubazi rezvekufambiswa kwemashoko pane zvaanoda kuti mutemo uyu uve wakaita, asi vanoshamisika kuti bhiri iri rakarasa zvimwe zvakakosha zvaka taurwa nemasangano aya.
Kana vakuita mutemo uyu weZimbabwe Media Commission Bill, ngavadzokere kubva zvinhu zvataurwa nevanhu kuma outreach meetings. Ngavaise izvozvo vazvikepche like they were said by people. Mastakeholder emedia akataura zvaanoda kuti zvibude pabhiri. It's not reflected and it's simple as saying, can you go back and capture zvinhu zvakataurwa nevanhu?
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira munyika vatapfuma machakaire avo vanovewo nhengo yebhodhi VMCZ, Wilder Studio 7, kuti zvakakosha kuti vatapi venhau vakwanise kuwana mukana wekuzvitsoropodza pachavo mukuita basa ravo, kwete kuti izvi zvive zvinosiyirwa kuhurumende chete.
Dai paramende nehurumende watambira chichemo chedu chekuti tishandire pamwe chete pasi pechinonzi co-regulation, nekuti isu tiri kufara zvikuru nebasa ratiri kuita rekutambira zvichemo zvinobva kuvanhu vanoverenga mapepa, vanoteerera maredhiyo, vanova vasina kubatwa zvakanaka munhau kana mune zvinenge zvanyorwa. Tiri kuona vanhu vakawanda vatiri kubatsira vachigadzirikana nevanenge vakanganisa kuvanyora, and izvi zvinosanganisira vakuru vakuru vari muhurumende, vamwe vari muparamende. Saka tinoshuwa kuti dai bill iri reZMC ratambira chichemo chedu chekuti tirambe tichienderera mberi nebasa ratiri kuita iri.
Vainocent Kurwa, avo vakamboshanda semupepeti wenhau uye vari nhengo yeprovincial adjudication committee yeVMCZ Mubulawayo, vati zvakanakira veruzhinji kuti vatori venhau vakwanise kuzvitsoropodza pachavo, vachitiwo VMCZ iri kuita basa rakanaka kuyananisa veruzhinji nevatapi venhau pane dzimwe nguva kana vatapi venhau ava vachinzi vanenge vatadza kuita basa nemazvo. Vati nyaya yekuti VMCZ inokwanisa kuyananisa veruzhinji nevatapi venhau pasina mubhadharo inorerutsira veruzhinji.
Vanhu vanofanira kunzwisisa kuti mayananisiro edu haana mari inobhadharwa kune munhu anenge akakanganisirwa. Aiwa, pane rureregerorano rwavanobvumirirana pachavo. Mayananisiro edu hamutibhadhari, hatina kufanana nemagweta ekuti unonge ufana kubhadhara mari. Aiwa, sako kungonyora kuti handina kugutsikana nezvakati. Mayananisiro edu anoenda nemitemo inenge yakaitwa nevaridzi vemanyuzipepa nevanyori yezvekuti vanonyora sei, inonzi code of conduct.
Taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Nhengo yebato reZANUPF vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vakaini Nesparadza vaudza Studio 7 kuti vatapi venhau havana chekutyira sezvo Zimbabwe Media Commission Bill risati rave mutemo. Vaparadza, avo vakambovewo mutapi wenhau, vati ivo sevamiriri veparamende ibasa ravo kuti vaone kuti mutemo uyu uve unobudisa zvakanakira vatapi venhau pamwe neveruzhinji.
Takabvumirana kuti tinoda kanzuru inonzi Media Council of Zimbabwe kuti inge irimo mubhiri imomo. Media Council of Zimbabwe iyi yozoshanda nechibvumirano chatakati co-regulation, nekuti Media Council iyoyi ndo ichaita maconduct nemaethics kuti tione kuti majournalists vanonge vachiseenza zvakaita sei. Saka ndo ichagadzira mastandards emuindustry iyoyi. Tinoda kuti ingoita zvinoitwawo kumaroya, kulaw society kumaroya uko, zvinoita kana kunana chiremba vemedical council. So ndozvatinoda kuti zviitike muindastry yedu yevatori venhau. Hatidi kungoti munhu wese wese wokuti kana munhu anonyora kana musocial media akunzi hamutori wenhau, kwete.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe wemitemo mitatu kusanganisira Freedom of Information Act ne Cyber Security and Data Protection Bill iri kuvandudza mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.